Batori rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubhindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubhindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeCCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrookdale Fugari Open Space kubhindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neCCC ichiti inzwikwe nechimbi chimbi izonzwikwa mangwana iwo musangano wacho uchifanira kuitwa nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reCCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchichu, ZANU iri kushava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vachamisa vasangane nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kuchiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakanzekuti. Vanhu vakata rezisti, vanhu vezano. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kushava chamisa. Asi regai tauri tichiti inini, nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakadzirisa marali, ZANU ikamisa tiri tichitadzirisa marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo. Marali iwanotidzivisawo kando wanovhota. Vana veZimbabwe musi wa 23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndifunga muziviro wangu ndekuti zvesarapino ngezvekuzobatsa seinstitution yakazvimisira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoita mapurisa zvekuita vanofanira kunge vachiita vatarako zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti CCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipi nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.